Jino bona kunge sakara malashe Asidisie
zvichaita chete
Amaboke Amenova kama ye na mwari
Shua disie zvichaita chete
Jino bona kunge
sakara malashe Asidisie zvichaita chete
Makore ya pura, I tried and tried again. Nguva nenguva kungomewa with no game. I see good and my story changes. Enough is enough, I was born a victor. Na mwari, shua disi ye, zvicha ita chete.
Jino kona kunge, zvakaramba lasye.
Yeah.